ukaenda kubakteria MTC kwese kwari kukwena matune ese atingati nekuma province kwese kwari kurenda nekumaruwa kwari kuenda kumareserva ruzhinji runenge rukunyatsovatera kwana zvekuitwa nezana unoona kuti zano futi inenge ine vanhuwo vari kuvatedza vanenge vasina kuwanda sevanhu vari kuteera vakuteedzerana MDC vana emanjuru vekurainbow coalition nevamwe kumpf naivowo vane chaunga chiri kuvateera chakati achizosvika acho pa chinhanho chasvika ana MDC pamwe nezano asi chakati kurei
taona mutauriri wenational patriotic front achitaura kumhongo dzavanhu vachitsigira vachamisa zvinoreva chinyizvi vakagoro
kwatakananga uku kwamvura yacheka makumbo kuchati nenzei nekuti kana pane vamwe vanga vachitarisira kuti rwendo rwatakatarisana narwo ruchafanana nemaitiro ataita zvinhu nekuti vanhu vachasarudza masarudziro avaita tichiri navamugabe navatsvangirai andofunga masamba achinja zvoreva kuti tichaona mapoka mazhinji achiuya pamwe chete achipatana kuita yatingati coalition kana isiri coalition inenge iri collaboration mutsauko uri papa ndewekuti coalition zvinoreva kuti vanenge vabvumirana kuti tisati tapinda musarudzo tichasupporta presidential candidate wenyu mumaconstituencies akati neakati atikwikwidzane and so on and so forth kana tawanawo masimba tikawina election patosarudza hurumende yedu tichazobai tozobai tozobai ndiwo yatingati coalition collaboration inenge iri yekungobvumirana kuti vedu tiri kurwisa mhuka imwe chete kuti kuitira kuti tibudirire ngatiite iso isu ngatisatukane ngatisarovani tokwanisa kuti tikwikwidzane asi pasarudzo yemutungamiri enyika pangatibvumirane kuti tisu tichaita se tichatsipira mhiri kukaveye anokwanisa kuti apinde pachikare
munoona sekuti vanhu vachinja here atitude yavo mune zvematongero enyika kana kungoti vari kuzvipira kuti denda vaitawa vatungamiri vasiyana nevakanga varipo pakasunukuka Zimbabwe
ipapo pamuri kutaura ndobvumirana napo ini nekuti sarudzo ino vazhinji vanotivo isarudzo ichatibatsira kuti tiyambuke kubva kuatingati vomaitirwa aita zvematongerwo enyika tichiri kutongwa negeneration yanamukare vamunangagwa ndoziva kuti vaedza nepavanogonawo kuti vashandure twakare tumwe tumwe asi havagone kuti vadzise chindebvu dzavanga vamera kwemakore akawanda dzekuva iwo chimumvuri wavamugabe